Simplex
Music. Unity, a Simplex, a much more.
Maxi 20.
Chunga mirawai.
Na zhinji tukati washamisa kutoti ndikangomuka vanhu vakutongonzikona madzimai ahwina kapclash zvakati shamisawo vanhu vazhinji varinhu yekuti ndimwari ndimwari madzimai iCand kunzi vakabreka record right aisinye kunye penhu yekuti vakabreka record nekuti va queen of the dance yeah. For the meantime
Falling ringer, it only names motors a party. Oh, and
Saka zvemango maizvi makatanga rini izvi?
Tanga ndiri mudiki. But uchangopinda mustudio chemu chaimo ndakatanga kupinda 2017. Uchangopinda mustudio.
Ndoita sendinokudzora ikumashure mbijana. Madzimai. Muri mupostori remi?
Zita rekuti madzimai rakabva panhau yekuti inini nditori madzimai. Nditori madzimai ndochoenda kumasowe chaizvo chaizvo. Ndopinda Johan Masowe echishanu. Ndina maticha kumbare kusowe rinonzi Bethel. Kumbaro ground number 5 uko.
Saka vekukereke neve ukama vakati chiimu chizvitanga izvi
ya veukama pekutanga zvakatombotanga zvifanitsa kugamuchira kutoti ah sometimes ndaitoita zvekutotiza pamba kutotirege ndiende kunorekodha ichitonotaunwa chona hasitoda kana kugona kutovharwa gedhi otondorara next door anongodzoka kumba munongoziva semaartist
veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yenyu
muchaunga mu mhanzi dzangu dzokutambirwa zvakanyanyisa nevanhu nenekuti maybe vamwe vari kuti ndirambe ndakadaro kwazi handiimbe zvinhu zvisina basa handiimbe zvinyadzi handiimbe zvinhu zvemadrugs timu yangu yandofamba na ndinoti say no to drugs pasina abuse pasina gender based violence handiyo imba zvinhu zvekuti ukateerera zvinovaka zvinhu zvekuti even stony church mukati
mune mashoko amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu here
ndinongoti chekutanga rambai muchindisimbisawo kuti ndinzi madzimai iCand ndimi pasina imimi handizi inini so nhau yandiringotaura muvatsigiri vangu nokuti rambai muchindisimbisawo ndigotiwo rambai muchichengetwa namwariwo mwari ngakukombore mwari ngakutungamiri aramba achiku paiwo shungu nemoyo kuti murambe muchinoonekwa muchinocherero mhanzi yamadzimai iCand
vanoda kukufollowai nekukutsvagai vanokuwanai kupi
vanoda kundibata kana kundifollowa at first munonifollowa pane peji rakanzi madzimai queen facebook or madzimai iCand tiktok madzimai iCand or madzimai queen youtube madzimai iCand instagram madzimai iCand munondiwana panhamba dzinoti 0786311019
was a friday kamwe chete timborova marimba muzuva rechishanu kudai
vaine tindiri rombe ndichasopfuma ndakachema zvakatosana
hosana hosana lemba
monsai
matsmai amiza agens
deko maleko
mati todi
vaine tindiri rombe ndichasopfuma ndakachema zvakatosana Semombe vakungokuma Nekuti mwaringiro zvivakazotuma Ndaigara ndichingochema Vakawanda vaitondisema Ipapo zvaitorema Soro wangu waigara uchichema
Nekuti mwari vatochena vatepozi
Wandiri vatochita malepozi Munhu wese atone yake peposi Woliko sifaya iko kumatepozi
Mwari vatochena matepozi
Wandiri vatochita malepozi Munhu wese atone yake peposi
Waibaka uchitima So manje manje nditori chitima Mwari wazo kisharima Mazango matema azi ningori kutuma
Hosana 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 Hosana
Aleluya
Nekuti mwari Watoche na matepozi
Mandiri watoche tamalepozi Munu wete ya tone ya kepeposi Woliko sifaya hiko kumatepozi
Mwari watoche na matepozi
Ndiri vatochita malepozi munhu wese atone yake peposi woliko sifaya iko kumatepozi
rombe ndichatokuma ndakachema zvakatokuma semombe vakungokuma
nekuti mwaringiro zvivakazotuma
ndaigara ndichingochema vakawanda vaitondisema ipapo zvaitorema soro wangu waigara uchichema
Mandiri vatochita malepozi Munhu wese atone yake peposi Woliko sifaya iko kumatepozi
Mwari atote na matepozi
Mandiri vatochita malepozi Munhu wese
baka uchitima So manje manje nditori chitima Mwari wazo kitarima Makamo matema hazi ningori kipoa
Hosana, 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 Aleluya
Simplex News
Munda baywa na imwa itumira ikataikoro basi pano chemisiri papa skoro na muchairo alinakana nechisharo inoda kupambao necha muchikobokopo na imwa itumira ikataikoro basi pano chemisiri papa skoro na muchairo alinakana nechisharo inoda kupambao necha muchikobokopo
vano kandas kimpinyi munzira munzira dzangu inini vachivharidzira chandinoita ini yazimbobudira
Bachingo uchira, ezitarangu bachingori degeta Upenyo wangu voto izamkona, toka tangu voto zimobora
Na imwa itu mirai kataiko,
basi pano chendi siri papasoro
Na mucha hiro alinakana nejisharo,
inoda kupambao necha kuchikopopopo
Na imwa itu mirai kataiko,
basi pano chendi siri papasoro
Na mucha hiro alinakana nejisharo,
inoda kupambao necha kuchikopopopo Chakanaka shanda itava chishoro pota Asiloti mwari daima nijenge tesa Dodava bereki vanguva kukururuza Toma wana matimoni achipirimisa Achimira mira kudaku nimpunyikisa Kujinipinde ini nivano nirambisa Asimuno nipasira nekukurumisa
Na imwari tumira ikataikoro Basi ipano chendi siri papaskoro
Tangu inini vachifaritira Chandinoita ini yazimbobudirira Chandinotaura ini yavambozviterera
Vanobata makona bachingo uchira Nezitarangu bachingori degeta Upenyo wangu voto izamkona Soka tangu voto zimokora
Na imwa itumira ikataiko